Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kukudzi 9 kukadzi 9 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende, vashandi nevashandirwi voita musangano weTripartite Negotiation Forum. Vamwe vagari vekumbare vanoti pane uori hwoitika mukutengeswa kwedzimba dzavari kugara. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kubotswana kumusangano wekukurudzira kudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vemapoka evashandi vashandirwi pamwe nehurumende vari muTripartite Negotiating Forum, TNF, vakasangana muHarare nezuro vachizeya zvakabuda mune mumwe musangano weTNF wavakaita mwedzi wapera kuVictoria Falls, uyo waitsvaga nzira dzekushanda pamwe kwevashandi vashandirwi nehurumende. Musangano wanezuro uyu waikokerwa negurukota rezvevashandi nemabasa vaJulai Moyo, uye unonzi wakapindwawo nemutevedzeri wegurukota rezvemari vakuda Mnangagwa, avo vaimiririra gurukota rezvemari vaMtuli Ncube pamwe nevatungamiri veZCTU, ZFTU neZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Nyaya yemihoro inonzi haina kuzeiwa sezvo hurumende ichinzi yati inoda kutanga yanzwa kuti zvii zviri kuvimbiswa nemutungamiri wehurumende vaEmerson Mnangagwa. Hatina kukwanisa kubata vaJulai Moyo kanawo divi revashandirwi kuti tinzwe pavari panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzichiramba. Asi mukuzeya nezvemusangano uyu, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions, ZFTU, vaKenyas Shamyarira.
Tanga taa kuturirana sema principles tese, anoti organized labor, organized business ne government. Simstat tanga tina yo wachi presenta o survey za variku zaita o mairane formalization ye informal sector.
Mamiru wakaita upfumi anonzaru kukanganisa zvakanyanya vashandi. Inya ya makabata batao ere tishitarisa miuru ye vashandi.
That was the first thing cha request kwa kutichii tukwene organized labor utitaure nyaya ze macro economics. But government side vataura ivo kuti we cannot exhaustively discuss that now, sezvo paine urongwa huri kurongwa na His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa restructuring of the currency, which is meant to augment the price stabilization. Saka zvava zvaitoita kuti nyaya iyo isataurwe, because tamira structured currency yacho iri kutaurwa kuti iri kuitwa muted sekutaurwa kwazvakaitwa nemutungamiri wenyika. But zvakadaro saizvozvo ndozve zvimwe zvinhu zvatinenge tichiti tinofanira kunge tichionesana takajekeserana.
Saka imi makatambira sei tsananguro yehurumende?
Ipfungo yakanaka iri kutaurwa na His Excellence kuti tiwe structured currency, but ngatiwerengedzei zvinhu izvi muTripartite Negotiating Forum, nokuti ndomune nyika yose. Ndomune hurumende, ndomune labor, ndomune business. Atidi a policy is needed to be muted in a silo. A muted primarily on an individual or a group of people. Vanofunga kuti takufungira nyika zvakati. Saka nokuda kwaizvozvo hatina kukwanisa kuti tienderere mberi. Asi chishuwo chedu ndechekuti tuda kuona kuti iri kuya yakaita sei structured currency yacho, because munyika muno chiripo ndechekuti tiri kuoperate on a three-tier system. Tinema EcoCash, chine RTGS, ziri kuswipewa ne USD. But iri dominant in USD, because ma RTGS, ma EcoCash unozoona ese achinochiwa kuti munhu akwanise kuwana USD. Dora redu, ZW, RTGS, neEcoCash zvakrasha more than 3 times. So izvozvo manje uchizotarisa nemihoro iri kutambirwa nevashandi pari zvinezvi, vashandi vaakurarama zvino nenyasha zvatagara tichingotaura. Hatizive kuti vanhu vanorarama sei, ende zvinhu zvizhinji zviri kubhadharwa zvichishandiswa maUSD. So kusazoziva manje kuti kana icho iri structured salary iri kubva yaumba zamu rimwe chete rekuti RTGS, EcoCash, USD zvoita chinhuwani here?
Avo vange vari munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions, ZFTU, vaKenya Chamyarira, vari parunare muHarare, naJonga Kandemiri weStudio 7. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari kuvimbisa kugadzirisa matambudziko euori anonzi nevamwe vagari ari kuitwa mukutengeswa kwedzimba dzekumaJubeki kuMbare. Vamwe vagari nevanovamiririra vanoti vave kudzingwa mudzimba dzavagara kwemakore dzichinzi dzave kutengeswa. Vari kuti ivo havana kunge vasumwa kuti dzave kutengeswa. Mukuzeya nyaya iyi, tabata meya veHarare vaJacob Mafume.
Wagari wenzvimbo yeMaJubeki, kunonzi kuJobek Lines kuMbare Ward 3, wari kutsutsumwa zvikuru pamusoro pezvavari kuti huori huri kuitwa nekanzuru apo iri kuedza kumisikidza resolution yekuti dzimba idzodzo dzaigarwa nevanhu dzitengeserwe vanhu vaigaramo kwenguva yakati rebei.
Saka vashumba vagari ava vanoti dambudziko ravo nderei?
Wagari vari kuti apo vari kuenda kumahofisi ekanzuru paRemembrance District Office muMbare, zviri kuitika ngezvekuti pane fungidziro yekuti pari kuitwa huori pahofisi yekanzuru. Wagari vakange vaenda kuhofisi ikoko vachindoti vagadzirise mapepa avo kuti dzimba dziende mumazita avo vagone kutengeserwa dzimba idzi nekanzuru. Kanzuru iri kuita iri kufungidzirwa kuti iri kuita chioko muhomwe nevamwe vanhu vanogona kunge vasina kumbogara mudzimba idzodzo, kwakuzotoona mapepa edzimba atochinjwa ave mumazita evanhu vaisagara mudzimba dzacho. Zvimwe zvacho zviri kubuditsa kuti vanhu vari kugara mukati medzimba idzi vanhu vakaenda vakanobhadhara mari iri pakati $50 kusvikira $200, zviri kufungidzirwa kuti ine vanhu vari kutambidzwa mari iyi pamahofisi ekanzuru kuitira kuti vakwanise kuita process yekuchinja dzimba idzi kuti dziende mumazita evagari vanoda kuti vave nehome ownership.
Iwo mutemo wekanzuru unoti pamusoro pekutengeswa kwedzimba idzi kana nguva yacho yasvika,
kanzuru yakaita resolution yekuti munhu wese ari mudzimba dzerented accommodation dzekanzuru ari kupiwa mukana wekutengeserwa imba iyoyo kuti iwe yake agone kuitawo madevelopments aanenge ainawo mupfungwa dzake. Vari kuti dambudziko ranyanya kutarisana navo nderekuti pakamboitika wevhi yekuti washandi wepadistrict office waiita huori huri pachena vachibvisa vanhu mudzimba idzi vachiitengesa vachiisa mari muhomwe dzavo. Saka vamwe vanhu vakagariswa muMbare mumaJubeki havasiri vanhu vainge vari mudzimba idzodzo. Kune vakapiwa dzimba idzi kare kare, vazhinji vacho vakafa vakasiya vana vavo. But wagari vari kuti even vana vacho vakasara vari mudzimba dzacho vachigara padzimba idzodzo, pamwe pacho vari kuzotoona imba yatengeswa yave muzita remumwe munhu aisagara pamba ipapo kana kuti akambouya akaloja pamba ipapo kare.
Avo vange vari mukuru verimwe sangano rinomiririra vagari veMuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare kuarare na Tanonoka Wande westudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, rikaiti nzwe mashoko ataurwawo na meya weguta reHarare vaJacob Mafume.
Handisati ndainzwa nyaya iyoyo, asi corruption ndiyo yatisingadi muHarare. Kana vanga vane dzimba, vanhu ivavo ngavauye. Ndichatuma chairperson wehousing kuti ande anozviongorora izvozvo zvigadziriswe, nokuti hatidi vanhu vanoita nhundira tsime mara patsetsetse dzokutorera vanhu zvinhu zvavo zvavanga vachifanirwa kunge vainazvo.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vange vari parunare kuHarare nestudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kubotswana kwavakasvika nezuro manheru kumusangano wechina wekudyidzana, kana kuti Zimbabwe Botswana Binational Commission. Nyika idzi dziri kutarisirwa kunyorerana zvibvumirano zvakawanda munyaya dzezvematongerwo enyika dzekutengeserana pamwe neupfumi. Makurukokota ehurumende ange achiita misangano kwemazuva akati wande kugadzirira musangano uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Musangano unoitwa pakati penyika mbiri dzichiedza kuumba kudyidzana panyaya dzakawanda wanda, dzingava dzezveupfumi, dzekugarisana zvakanaka, dzingava dzenyaya dzine chekuita nekudzivirirwa kwenyika, zvematongerwo enyika.
Zimbabwe neBotswana tiri kunzwa kuti gore rino rava rechina vachisangana mumisangano iyoyi. Kumashure uku kwaisainwa zvibvumirano zviviri zvitatu, ndezvipi zvati zvashanda pane zvakambobvumiranwa kubva kumashure uku?
Kubva kumashure uko mutsvakirizo yandaita handina kuwana chingabatike chekuti tingabva tanyatsoti Zimbabwe neBotswana panyaya idzi dzaita chibvumirano chazoitika chikabatsira nyika mbiri. Handina chandati ndanyatsowana pandaita tsvakirizo yangu.
Iyo mbiri yekuwirirana kweZimbabwe neBotswana yazotanga kunyanya kututuma paive nemakakatano akawanda zvikuru, chazochinja chii?
Ndinofunga kuti chakachinja vatungamiri venyika. Tinorangarira zvinenge kuti patanga paina vakama kuBotswana, kuZimbabwe akanga achitungamira ndivaMugabe. Saka paive nemakakava nekukakatirana pakati pevavira zvekutoudzana pajekerere kuti imi hamusi kutonga zvakanaka. Ava vakama ndo vaiwanzodaro. VaMugabe vobva vadzoserawo vachiti aiwa iwe, vaibva dzimwe nguva vaigona kutotukirira zvekuti iwe wakazodai ukazodai. Saka pakachinja pachipinda vamasisi kuBotswana, kuZimbabwe uchipinda vaMnangagwa, ukama hunenge hwatinyevenukei tirikuona. Vatungamiri vaviri ava vachigona kuita misangano, vachigona kutogara pasi vachizama kuita zvibvumirano. Panongonditi kachamadzei ndepekuti tinorangarira mazuva apfuura pakanzi pata kubviswa mavhiza zvichinzwa vatungamiri venyika mbiri idzi vatotenderana, asi nanhasi hazvisati zvaitika. Saka panogona kunge paine kachitsotsi kanenge kachitambika pakati pakudyidzana kuri kuitwa pakati pevakuru ivavo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Munyaradzi Riki Mukonza vange vari parunare kwakare kuSouth Africa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Omega zvamunofunga.
Asi chandiuda hangu kungobvunza ndechekuti mimi kana makuti makubvisa nhau dzemakuseni dzestudio 7, saka munenge muchida kuti vanhu vaite sei? Ndomi rira 7 manheru mumwe munhu anenge abva kubasa anoita vanhu vashanda mabasa akasana anoita. Voti ndakamirira Studio 7. Vanhu Studio 7 muna makuwa ini. Muri vatengesi. Ndimuri kutengesa zvino zvinoitika kupati yachamisa. Muri vatengesi vasingamboiti. Izvozvo zvezvamuchia zvamubudisa mutauri. Asi pamunosvika muchiti isusu tiri hatina batira takarerekera batira taka. Kana muri vezani budai pachena, muri vezani vanhu Studio 7. Musada kuti bata kumeso. Makatanga zvinhu zvenyu zvakanaka. Iko zvinhu munenge makupuwa shuga nezano. Musada kuti taura zvinhu zvisina nebasa rese. Vanhu Studio 7. Makushaya zvokuita manje.
Vana mukoma tanonoka wande makadi henyu. Vahwande vajonga kande miri makadi navamwe vose. Ndoda kuti timbotaura pamusoro penauye Sadhaki. Kuti ko Sadhaki stiri yakangohenga vana veZimbabwe, yakangohenga nyika yeZimbabwe. Yakangotenderedzana tenderedzana vachiti mwenyimwenyi hakuna kwakazenda nyaya yacho kwatiri kuona kuti pane chiri kubuda. Ngavatibudire pachena vanhu veSadhaki, vatungamiriri veSadhaki. Vatungamiriri veSadhaki vanobata nyaya vachiita sokunge vanotarisana kana kuti kutyanana. Ngavatonge nyaya zvechokwadi, ngavaite kuti Zimbabwe iende pamaelection ari pachokwadi. Ndatenda mazviita baba chinogurei.
Inyaya yakutaugwa nevakuru vedu ava vanonzwa Minangagwa yekuti kwai mwana akapara mhosva avabereki ndo vanozonzi kwai vanogona kuzopinzwa mujere. Kwaakuperegwa vasina zvavachaziva. Munoreva here kuti pane mubereki anga akurudzira mwana kuti ita musakawa? Varume hatidi kurova mbwataka vega. Imakambozviwa ipi kuti mubereki anokurudzira mwana kuti ita musakawa? Pane mwana anoita musakawa mubereki akatarira. Saka zvaakuzotanga nhasi nekuti imi maakuda kuchinja chinja mutemo muchiisa mutemo yamunoda. Vachazivi zvekuita vakuru ava. Mukangoona zvinhu zvaakuramba zvongoramba zvongotsikirira zvichingotsikirira zvichingochinjwa chinjwa each and every time hazvisina zvazvichareva, it's meaningless.
Mangwanani vahwande nevashamari rose yeStudio 7. Ndine chichemo kuna vantuli vanotsvakeiko ruoko rwavo runotsvakeiko mhomwe vamapensioners nokuti zvezvi mari yacho haichatombotengi. $100 tikuwana 180,000 RTGs. Vakatizve vakwegura havachabhadhari. Asi tinoona kuti mishonga yacho hatisikuiwana pamari shomana nayo yatasara naiyoyo ndiye hati kutsvaga naye mishonga. Dai matibatsirawo. Vanotulia hatizi kuti chikoro ichi vakachidzidza kupi chokusvotora mari. Hurumende dai yaitora matanho. Uye zvandingamboti hurumende, nekuti hurumende yacho hapana. Dai matibatsirawo, please tapota zvedu. Tofa nenzara, mapirizi hatina.
Pakaipa vasikala vadai vambodzikama bichana. Tinogona kuvashaya nenguva yakaita duku duku. Chamisa anyerere zvake achigadzira chinhu. Dai vambodzikama vachikara vachikara. Takachema nemi nguva refu chaizvo. Zvimwe munenge mava kunyanyawo futi. Timurambe pachovheka.
Pa Studio 7 ndaikumbirawo kuti mundizvisire chichemo ichi. Studio 7 ndapota mutizvisirewo chichemo ichi kuvatungamiriri vakatungamirira Zimbabwe pari zvino. Vanhu ava vakapika vakaise mhiko pamberi pebhuku ramwari rinonzi Bhaibheri vachiti kana ndakundikana kutonga ndichasiya, kana ndikakundikana zvandichatumwa navanhu ndichasiya. Vangani vasiya izvozvi izvi pari zvino? Munangagwa haadi kusiya, Mutuli Ncube haadi kusiya, ese madhipatimendi ezano havasi kudo kusiya. Asi kuti vari kungoshungurudza vanhu, kushungurudza vanhu chaiko chaiko. Ngavaonewo kuti vaite zvinoite dzimwe nyika. Izvezvi kana mitambo chaiyo chaiyo munyika yedu, haiyo hakuna vanhu vachado kuuya kuite mitambo. Mainvesta chaiyo chaiyo haasi kudo kuuya kuinvesta muZimbabwe. Dzimwe nyika dziri kubudirira noupfumi hwadzo. Chinzwa izvozvi, vanhu vaakuba vana vadiki, vaakuba nokuite chipfambi nokuda kwamunangagwa asikadi kubva pachigaro.
Pastudio 7 apo maswera sei. Tanga tuda kuti maikore maikore munotsveruka. Tisu wemwamutare wacho hatichatokudi. Hatikudi mudikani, taitoti semudzimai pamwe waizotimirira zvichemo zvedu kana wachamisa waakutonga. Saka takanga tanguri takazviona kuti wangori hunyakwe. Semaikore munotsveruka maikore, musatirwadzise semadzimai. Tisu watakuri wemutoro, tisu tiri kunetseka nenzara mudzimba umu nevana. Asi ana maikore pemunoona zvinhu zvaakuita kunga zvaakujeka maakudonhesera zvinhu pasi, munotsveruka. Taneta ndimi imimi wanhu, imimi wanoda kuti makutumbu enyu agute nemhuri dzenyu. Ko isusu toendepi?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +12024650318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera kunhamba idzodzi kwete kutumira maaudio. Iko zvinotombo tarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Vision rinoti riri kunetseka na zvikuru nekushomeka kwechikafu muSouth Sudan zvasiya vana vakawanda vasina chekudya. Nyika iyi yave nemakore ine hondo zvapa kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri vaende muupoteri uye vamwe vane huwandu hwakadai vatizire kumakamba zvoomera vanobatsira nechikafu. Sudan kusamira zvakanaka kwemamiriro ekunze kwayo kwawedzerawo matambudziko echikafu munyika iyi. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Makore makumi maviri apfuura, United Nations Security Council yakatanga kutambira mashoko pamusoro pekusagadzikana nemhirizhonga mudunhu reDarfur muSudan mushure mekunge vaimbova mutungamiri weSudan vatanga kumbunyikidza vanhuwo zvavo mumatunhu aiva nevapanduki senzira yokurwisa vanhu vakange vatanga kuvapandukira. Chipanga mazano che United Nations munyaya dzezvemutemo vaMark Simonov vanoti zvino vamwe vevanhu vakapara mhosva idzi mudunhu reDarfur vapa kumbunyikidzazve vanhu mumatunhu akambombunyikidzwa makore makumi maviri apfuura vachiti tiri kuonazve mauto eSudan achishandisa nzira dzekumbunyikidza vanhu dzakaita semhirizhonga kubata vanhukadzi chibharo kupisa misha nekuponda vanhuwo zvavo vemamwe marudzi. VaSimonov vanoti mashoko ari kutambirwa neUnited Nations Security Council anotyisa vachiti mauto nezvikwata zveparwi vechiArab vari kumbunyikidza nekushungurudza avo vasiri vechiArab zvikuru verudzi rweMasalit. Vanoti mauto nevarwi ava vari kupinda mumatunhu awa vachitsvaka vanhurume nevakomana vachivapfuura uye vachiba zvose zvavanowana mumisha inenge yatizwa nevanhu uyezve vachizosiya vapisa misha iyi. VaSimonov vanoti kupinywa kwevanhukadzi nevasikana muSudan kunosvibisa hunhu hwedu tose uye hakungaregwi kuchienderera mberi. Mudunhu reDarfur mukatu nemune mamwe maguta nemumisha vanhukadzi nevanasikana vari kubhinyiwa vachibvutwa mumigwagwa. Pane zvapupu zvinotaura kuona vanhukadzi nevasikana vakasungwa vari mumarori vachiendwa navo kuDarfur, vakadaro vaSimonov. Nechinangwa chekudzikamisa zvunhu muSudan uye ichishandisa chirongwa chayo cheWar Crimes Rewards Program, America yanongedza vaAhmed Haran vaimbova gurukota raiona nezvomukati menyika muhurumende yavaAlbashir. Naizvozvo America ichapa mari inoita mamiriyoni mashanu emadhora kuna ani zvake ane ruzivo rungakonzera kusungwa kwavaHaran kuti vatongerwe mhosva dzavo pamberi pedare reInternational Criminal Court, vakadaro vaSimonov. Vachiti hurumende yeSudan inofanirwa kubvumidza International Criminal Court kuti itaure nevanhu vane umbowo uye kurega vane ruzivo rezvakaitika vachitaura neInternational Criminal Court uye kurega vangazivisa International Criminal Court kuti vaBashir, Haran navaAbdel Rahim Hussein vari kupi. Vasimonov vanoti kuunza rugare muSudan kunoda kuzvipira kwevanhu pasi pose vachikurudzira kushanda pamwe chete kuona kuti vanopara mhosva idzi vanosungwa uyevo vachitsigira vanhu veSudan. Vachikurudzira kushanda pamwe chete kuona kuti vanopara mhosva idzi vanosungwa uyevo kutsigira vanhu veSudan kuti vakwanise kuita zvavanoda munyika yavo ine runyararo. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverenga kwanini tanonoka wande ndiri muWashington DC.
Mashoko amanzwa anotaura pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa natononoka wande weStudio 7.
Tine urombo kukuzivisai vateereri kuti nhasi ndiro zuva redu rekupedzisira kutepfenyura chirongwa chino chemangwanani. Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotumira mashoko muchitaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7. Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mokwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa ne VOA International Edition mururimi rwechirungu. Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nendevele zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye na11 manheru. Anokuyenekai nomufaro, ndini tanonoka wande ndichikutendai kuti takatandara tese kwemakore mazhinji aya.
Tinotenda tanonoka wande nekubata chirongwa chedu chenhau dzemangwanani. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mangwana muSouth Africa. Ndinodzokorora zvakare. Mangwana South Africa iri kutamba nechikwata cheDRC, Democratic Republic of Congo, mumutambo wekutsvaga chikwata chinopedza makundano eAfrica Cup of Nations chiri pachidano chechina kana chechitatu. Nemusi wesvondo, Nigeria iri kutamba neIvory Coast. MuIvory Coast ndimo muri kutambirwa makundano aya. Ichange iri batai batai vanhu vakawanda vari kutaura zvizhinji pamusoro pemutambo uyu. Isuwo seStudio 7 tichange tichiteverera kuti zviri kufamba sei, tigoramba tichikuzivisai mafambira zvinenge zvichiita.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, rikaiti tarise zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende, vashandi nevashandirwi voita musangano weTripartite Negotiation Forum. Vamwe vagari vekumbare vanoti pane uori woitika mukutengeswa kwedzimba dzavari kugara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndini Evans Azeninga, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Ntungamiri Nkomo.